Zvakakosha kuti vanhu vanzwisise kuti hapana zvakanyanya kuwanda zvinofanira kunge zvichitarisirwa kumonetary policy nepamusana pezvikonzero zvakawanda. Chekutangisisa, nyaya yedhora rezvino yatakaadopta iyi yakaita kuti effectiveness kana kushanda kwemonetary policy kuderere, nekuti central bank, bhanga renyika, harichakwanisi kuinfluenza kana kudetemina nyaya dzemoney supply, ende zvinotoafekta even nyaya dzemainterest rates in terms of kukwanisa kwavo kunge vachidetemina zvinhu zvakadaro izvozvo. Makaonawo zvakare kuti bhanga redu harina capital base yakanaka yekuti rikwanise kunge richipindira mumamakets, richiinfluenza mamakets inonzi pachirungu iya land of last resort function. Saka izvo zvinoafektawo zvakare monetary policy, zvinoita kuti monetary policy isanyanye kunge ichishanda. Hongu vanogona kumbotraya kuona kuti dzimweni dzenguva mufinancial system mune kastability mbichana, but ultimately hazvinyanyi kubatsira, nekuti stability yefinancial system iri related kustability yeeconomy.
Tichiona kuti Zimbabwe haina mari yayo iri kushanda munyika, pangatarisirwa here kuti vangakurudzirawo kuti mari yeZimbabwe inge ichidzoka kuti zvinhu zvinge zvichigadzikana munyika?
Maondero angu ine handione zvichiitika, nekuti vachina masa vakatotaura vachiti Zimbabwe dollar haidzoki at least not before 2018 panozoitwa mamwe maelections. Saka hongu zvinogona kuitika, munongoziva there's always risk yekuti anything can happen actually, but normally nyaya dzakadaro ndinoona kunge dzine dzichitoda kutoturwa na minister wefinance anoendeye boss wereserve bank, kana kuti probably nemutungamiri wenyika. Asi handione zvichiitika, even kurunzi zvaitika handione vanhu vachizogamuchira zim dollar, nekuti hapasati pane confidence.
Tinoonawo zvakare kuti dambudziko rekuparara kwemabhanga zvikuru evanhu vari munyika, atingati maindigenous owned banks, idambudziko hombe. Pangatarisirwa here kuti vange vachishandurawo banking act?
Zvinogona kuitika, asi munoona dambudziko rinoitika nderekuti maindigenous banks haasi kukwanisa kumobilize capital mazhinji acho, nekuti kazhinji kana bank rinogona kuita loss, but bank kana riine capital base yakasimba rinogona kuita overcome malosses kana machallenges yayo. But maindigenous banks edo haasi kugona kukwezva, nekuti muZimbabwe economy nyaya yeliquidity iri kuafekta especially maindigenous banks. Saka vanenge vachida mapartnership nema even maforeign investors